mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare redzimhosva rinopa hurumende nekanzuro yeHarare mazuva maviri ekuti vawanise vagari mvura yakachena. Hurumende inoisa parutivi mari inoita mamiriyoni 600 emadhora yekubatsira mhuri dzinotambura. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaHappiest Show nezuro vakapa mutongo wekuti hurumende nekanzuro yeHarare vawanise vagari mvura yakachena mukati memazuva maviri anotevera. Izvi zviri kuitwa apo huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus vakwira kusvika pavanhu vasere munyika mushure mekunge vanhu 241 vavhenekwa utachiona uhwu. Vana chiremba vari kukurudzira vanhu kuti vagare vachigeza maoko avo, asi izvi zvinonetsa muZimbabwe zvikuru mumaguta umo musina mvura. Izvi zvakapa kuti Combined Harare Residents Association ikwire kumatare ichida kuti amanikidze kanzuru kuwanisa vanhu mvura. Dare rakati kanzuru inofanira kupa vagari mvura nemabhauza uye kugadzira zvibhorani zvisiri kushanda zvakanaka. Vakaendeswa kudare ibazi rezvemari rematunhu nemakanzuru. Bazi rezvemari rakanzi ripe kanzuru mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura. Combined Harare Residents Association yaimirirwa neWomen in Law in Southern Africa. Mune imwe nyaya yaive pamberi pavazhou nezuro, mutongi uyu akarasa chikumbiro chemumwe mugari wemuHarare vaRoger Stringer chekuti kambani yeSakunda isagadzire chipatara cheRock Foundation Medical Center kuMount Pleasant pacho nedzimba dzevanhu. Vainge vaendeswa kudare ikambani iyi nebazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vane magweta akamirira mugari uyu.
Nhasi pazuva rechipiri Justice Joe wapa mutongo wekuti wa Roger Stringer ngova chema chema kana kunyunyuta nekuwakwa kwechipatara kuRock Foundation Medical Center kuMount Pleasant. Wawa dismiss application yao kana kuti waramba zvavanga vachikumbira kuti dare riwape. Wati weSakunda ne Minister of Health and Child Care waenderere mberi nekuwaka chipatara chicha tarisa zvakafanana nezve coronavirus.
Vapa chikonzero chekuti kudia.
Wati zviri kuchema wa Roger Stringer izvo zvidiki zvikuru pane zviri kuda kuitwa zvekuti ishandiswe ne members of the public. Sekutaura kwaita what the public good muchirungu chakakosha ndezvoda kutonesa kunda zvekuti kuwake chipatara kana clinic ichaona kubatsira vanhu vanonga vachinzi warwara nechirwere checorona. Saka wa Roger Stringer tingati wakamirwa nao Jeremiah Bhamu wekuZimbabwe Lawyers for Human Rights. Chikumbiro chavo hachina kugamuchirwa nedare. Wanga wachema-chema wakati ndiri expose kandakasasikwa zvikuru zvikawakwa chipatara icho chikawakwa pa next door nemba yangu, asi dare rina kutonga saizvozvo.
Pane urongwa here wekupikisa mutongo uyu vamafunda?
Parizvino magweta wa Roger Stringer, mukoma Jeremiah Bhamu naubeshawa ndinodavira kuti varikumborawa varikumbotarisa kuferefeta judgment mutongo wapiwa nawa Justice APS Joe tichanzwa kuti gwaro ravo kana danho ravo remangwana rakamira sei.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira budiriro yematunhu reFast Forward Community Development Center vaAction Potera vanoti vanotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekuisa parutivi mari inoita mamiriyoni mazana matanhatu emadhora yekubatsira mhuri dzinotambura. Hurumende yakazivisa kuti mari iyi ichashandiswa mukubatsira mhuri dziri mumaguta nemadhorobha dzinenge dzaomerwa munguva ino yekurambidzwa kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mari iyi inonzi ichagoverwa nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu reSocial Welfare richishandisa mazita ari inawo evanhu vanoda rubatsiro. Vanhu vakawanda zvikuru vanorarama nekutengesa vanonzi vari kuchema kuti vachatadza kuzviraramisa pavachange vasingakwanisi kufamba mukati memazuva 22 akatarwa nehurumende. Vagari vekumaruva vanonzi vacharamba vachiwanawo rubatsiro rwechikafu rwavagara vachiwana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navaPotera.
Idanho rakanaka chaizvo, idanho ratinofarira, ratinokurudzira. Takatarisa tinozviona kuti sehurumende yedu ine chido nevanhu. Tingangodero tina matambudzikovo ezveikonomi akamira zvisina kuita mushi, asi idanho rakanaka chaizvo kuti hurumende ibatsire vanoshaya, zvikuru sei vatinoti ava madisabled people, vanorarama neurema. Ende pamusoro pezvo ndoona sekuti zvimwe zvaitofanirwa hurumende yakazviita inyaya yokuti pave nehomwe ingadai yakafomwa nehurumende isiri iyo yokuti iperere pa3 months, isiri program chete yecash transfer program, asi kuti patova nehomwe yokuti vamwevo vanoda kubatsira havagone kuisa dzimwe mari, isangova nyaya yehurumende chete. Nokuti kurarama kwedu tose tinofanira kutsigirana, tinofanira kubatsirana. Masangano akazvimiririra, makambaniwo anoita basa muZimbabwe neiyo hurumende zvaizoita kuti pamwe mari iyi yaizogona kuti ikwiri yobatsira vanhu vakawanda. Chinhu chatinofanira kutarisa zvikuru ndechokuti painozoenda kuvanhu uku panofanira kuti patariswe zvakanaka. Samaonero angu ndinoona sekuti iyi yakati shomekei mari iyoyo, because vanhu vangangoda mari iyi vakati wandei. Sezvatambotarisa tikaona kuti mvura nderimwe dambudziko guru riri kunetsa muZimbabwe, ende zvino takatarisa zvino izvi tinogona kuzviona kuti ingangokanganisa nyaya dzekudzivirira chigwere ichi chatiri kutaura cheCOVID-19. Saka ndoona sekuti kana zvikafamba zvakanaka, mvura ikawanikwa, zvingaita kuti vanhu vabatsirike zvikuru panyaya idzodzo.
Tinonzwa kuti mari iyi vaPotera iri kunangana nevagari vemumadhorobha nemumaguta. Kuvagari vekumaruzevha zvichinzi vacharamba vachiwaniswa rubatsiro rwavanga vagara vachiwaniswa. Munoti nedanho iri?
Ndinoona sekuti ipapo panoda kugadziriswa. Ndo zvandambotaura pamusoro apo ndikati izvo hurumende ngaibatsire kana kuti ngaiwedzere mari iyai, mari yorubatsiro yavataura. Isaita mari yokumadhorobha chete, asi kuti iite mari inobatsira nevekumaruwa. Nokuti kana tikatarisa hurumende yedu tichiisarudza, haisarudziwi nevanhu vokumadhorobha chete, inosarudzwa nevanhu vose vana veZimbabwe. Vanhu vekumaruwa vana matambudziko avo akati wandei naiwo. Kutoti ivi pachirwere icho chichi, zvipatara zviri kure, makliniki ari kure nezvimwe zvakasiyana-siyana. Saka asi kana mari iyi ikaparurwa samaparurwa ayaita, ikaendavo kumamisha, ikaonekwa nzira yokuti inodistributwa sei, zvinoita kuti isvike kuvanhu, ndinoona sokuti zvingabatsira chaizvo. Touya panyaya yevanhu vanoraramavo nokutenga nokutengesa izvi nezvozvo, ndizvo chaizvo, because informal sector muZimbabwe ndoona sekuti ndiyo yakatomisa ikonomi, kuti ikonomi imire mushe. Saka panguva inoiyi pane dambudziko guru, but kune dzimwe nyika vanoita vanonziwo pachirungu ma rescue packages. So ma rescue packages aya anenge achibviswa nehurumende vakatarisa atinotiwo ma SMME ma small businesses
avo vange vari mukuru we Fast Forward Community Development Center va Action Potera. Zvichitevera mutongo wakapiwa nezuro nedare repamusoro soro re Supreme Court wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiri webato reMDC ari pamutemo, vamwe vanongorora zvematongero enyika vanoti havaoni mutongo uyu uchichinja zvinhu zvakawanda mumashandiro nekutsigirwa kwemapato maviri aya. Rimwe gweta rinoongorora zvematongero enyika Vasalas Chekera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti zvakabuda mudare repamusoro-soro izvi zvichatoita kuti vanhu vanyanye kumira navaNelson Chamisa, vachitizve havaoni sekuti mashanduro emapato aya kunze kwenyika achachinja.
Handione sokunge pane zvizhinji zvichachinja, nokuti zvinoita sokuti kumaopposition parties vachamisa vagara ndivo vanga vaine vanhu vakawanda mumashure mavo.
Kana tikatarisawo usawira wanga hwavakwa nebato ravachamisa nemamwe mapato ekunze kwenyika, munoona sekuti izvi zvataurwa nedare redzimhosva pane zvazvinochinja here kana takatarisa tindoti international relations yebato iri nemamwe matisawira ari kunze kwenyika?
Kubva ndingati gore rapfuura iri zvichiuya kuno, vachamisa vanga vakubuda kunze kana kumira vachiti ini ndiri leader weMDCA, and ndinoona sekunge vanga vakugashirwa sokuti ndi leader weMDCA, and vanga vachigashirwa kunyika dzavanga vachifamba, kunyanyanyanya pamusoro pekuti ndivo kumaopposition vane man numbers, yandikati vane gungano rakakura ringanzi ndori nezwi rakakurisisa, and vanga vachigashirwa in that capacity, and handione sokuti judgment iyi ino ingasandura izvozvo, nekuti vachiine gungano iroro mumashure mavo. Mukatarisa imi zvanga zvichimbotaurwa pakuburikidza nemusangano unonzi Pollard uya uri kubatsira hurumende, mukatarisa imi zviri kunzi maambasada mazhinji nedzimwe nyika dzakatikombedzedza vari kubvunza kuti tingasviki kupi nePollard kana vachamisa vasipo, nokuti ndivo vane gungano guru kumaopposition. Saka ndichitarisa zvese izvozvo ndinoona sekuti standing yavo, chimiro chavo kunze neimpact yavainayo mupolitics dzedu, andiri kuona sekuti judgment iyi haina zvizhinji zvaingasanduri kuburikidza neforeign relations dzavachamisa as leader weopposition.
Gweta rinoongorora zvematongero enyika Vasalas Chekera vari parunhare kuToronto kuCanada neStudio 7. Zvichakadaro, tabatawo sachigaro weMDC USA bazi rebato rinotungamirwa naamai Tokozani Kupe vaDen Moyo, avo vanoti chokwadi chakagara chiri pachena.
Isusu seMDC USA hatinambovhira tachinja zvamaoperations edu nezvatanga tichiita kuvhira nyaya iyi yakatanga. Takabuda pachena kuti isusu tinomira nesaidhi remutemo, saidhi reconstitution yedu inotaura kuti kana president vakafa, vice president vanoacta sapresident vozokola Congress within a period of 12 months. Takamira neshoko iroro natakatora constitution yedu, nanhasi takangomira naro sezvokoti yarula kuti musangano unofanira kudzokera mamiriro wawanga wakaita muna 2014 Congress yakaitiwa. Saka isusu zvatiri kungotaura kuti varipo vamwe vedu vakajambira kusaidi reMDC North America vachizviti ivo vakutevera Nelson Chamisa. Tiri kuti kwavari court ruling yaitiwa iyi, isusu madozi edu ari open, kuti kana vachida kuti tivake party the correct way tinova welcome kuti ngavadzoke tidzokere ku position yatanga tiri muna 2014 ma elected officials emusangano ma position avo hapana kwavakaenda ari ngavadzoke titange kuvaka tiite congress yedu zvinhu zvedu zvifambe tiite mhuri yatakagara takaita semhuri yeMDC.
Sachigaro weMDC USA vaDan Moyo vari parunare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Asi sachigaro weMDC North America yebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vaudza Studio 7 kuti hapana chinochinjwa mubato ravo sezvo pasina chine basa chakabuda mumutongo wanezuro. Vachiti hurumende inofanirwa kuisa pfungwa dzayo pakurwisana necoronavirus.
Isu kuno se North America province hatitombooni kuti pane chichachinja pamaitiro atanga tichiita zvinhu. Se North America province hatisi kumbotya, hatisi kumbovhunduka and hapana kana chiri kutitemesa musoro nekuti tinoziva isusu kuti utungamiriri hweMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa hwakagadziriswa hukakwenenzverwa kugweru kunova ndiko kwakaiswa vachamisa nemamwe vatungamiriri vese. Saka ivavo ndo vatungamiriri vedu, ndo vatinoramba tichiteedzera. Izvi zvataurwa nhasi izvi kana kutofunga nezvazvo hatisi kufunga nezvazvo. Saka kuno kunoti America hakuna chiri kuchinja.
Vamwe vebato reMDCT vari kuti sezvo dare redzimhosva ratonga rapa mutongo waro, ava vese vakanga vaenda kuna vachamisa ngavachidzoka, dzokai mese kubato MDCT iri kutungamirwa naamai Tokozani Kupe.
Chinoda kunyatsoti chitsanangurwe ipapa kuti mutemo waiiswa uyu waisirwa MDCT. Isu seMDC takaenda kumaelections tiri under MDC Alliance, tikaenda kucongress yedu yatakaita kugweru iri MDC Alliance. Avo maikupe vakaenda kumaelections vaine MDCT yavo yavanga vaitawo congress vakanzi ndiye mukuru weMDCT. Zvino iko zvinezvi taakushamisikazve vaakutaura kuti ivo vaacting president weMDCT asi vakaenda kumaelections vachizviti ivo ndivo president weMDCT. Hamuonowo kana neni kuti pane mhosva ipapa. Saka isu sevanhu veMDC ndongoramba ndichitaura kuti takamira patakamira, takamira patanga takamira patakaenda kucongress. VaNelson Chamisa vanoramba vari mutungamiriri wedu. Ava vari kuita nhambe dzavavo, regai vaita havo. Chimwe chandoda kuti ndingotsanangurira vana veZimbabwe vakateerera kuti vanyatsoona zviri kuitika munyika medu kuti isusu svondo rakapera kwakataurwa kunzi hakusisina macourt cases achaitwa kumacourts edeZimbabwe unless ari maagent applications. Saka apa nyaya iyi yatongwa sei, chazove agent panyaya iyi chii, ndopaunoona kuti kune ruoko rumwe ruriko kuseruko rwekuti iko zvino taifanirwa kunge tiri nyika yese takabatana tichirwisa nyaya yecoronavirus, tichiona kuti vanhu vedu vatavharira mudzimba ava vaona chikafu here. Asi taakuona kuti pane magonhi aakuvhurwa kuti muMDC Alliance miite mhirizhonga vana veZimbabwe vakanganwe zviri kuitika zvecoronavirus, vakanganwe mhosvo dziri kukanganiswa nevanhu vehurumende kuda kubatwa kumeso, kuda kutivhiringidza kuti tisatarise izvozvo, tisatarise mhosvo idzodzo. Asi ndinoda kukurudzira vana veZimbabwe ndichivati ngatirambei takatarisa dambudziko redu recoronavirus.
Sachigaro weMDC North America yebato rinotungamirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Herald dare reconstitutional court rinonzi ratonga kuti constitutional amendment number 1 ya 2017 haisi pamutemo. chinangwa checonstitutional amendment number 1 ya 2017 ndechekupindudza masarudziro kana kudomwa kwamajaji kana kuti chief justice mutevedzeri wake pamwe chete nemukuru wedare repamusoro rehigh court nekupa masimba mutungamiri wenyika kuti adome vanhu ava achibatsirwa nejudicial services committee. Mudaily News, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti mapurisa nemauto ari kurumbidza zvikuru vanhu vemuZimbabwe, vachiti vari kuratidza kunzwisisa nokuteerera kukuru sezvo vazhinji vachigara muDzimba sezvavakataurirwa nehurumende kuti vaite. Mukronika mune nyaya inoti vanhu gumi nevashanu vari zvizvarwa zvekuEthiopia vakachengetedzwa vari vega kugwanda pakamirwa ongororo yekuona kana vaine COVID-19. Vanhu ava vanonzi vari munyika zvisiri pamutemo vari munzira kuenda kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera sewa shamararu wa Studio 7 in internet wa Siyabonga Clive Chuma ndiri mu Eastern Cape mu South Africa. Nda farira mashoko awa energy mutodi awari kutaura ne Studio 7 kuratidza kuti pane matano ari kutorwa ekuti wachange varumwa nenzara mumasvondo matatu ari kutevera e lockdown aya wachabatsirwa. Asi ndisinawo chivimbo chakaperera zvingade kusiya mubvunzo wekuti imi vashamarari weStudio 7 mungadaro pamwe muine tsanangudzo dzakaperera pamusoro pezvinhu izvozvo. Mubvunzo ndeunoti iyo hurumende pachezvayo, sezvo avo vari mutauriri mutedzeri wemutauriri wehurumende, havana kutiudzawo kuti hurumende yakaisa mari yakawanda zvakadini mukuedza kuasista ava vachanga vachirumwa nenzara mumasvondo matatu ari kuteera. Chikonzero ndichocho chinoti uzhinji hwemuZimbabwe huri kushanda mabasa emaoko, zvinokonzera kuti wakatadza kuenda kumabasa pawe nekurumwa nenzara wagere mudzimba dzavo. Kuti wabude mudzimba wakwanise kundotsvaka zvinovabatsira, mapurisa nemauto vanenge variko kunze taona vamwe vachidaidzira kuti dzokerai kudzimba kwenyu, musade kuudzwa kudzokera kudzimba kwenyu. Saka izvozvo rinozosara riri dambudziko kumunhu anenge arumwa nenzara. Ende kana achinge aendawo kune makansela kana kuti kuma MP kana kansela, kana pasinawo homwezve inobva kuhurumende yakamirirana nekurumwa kwenzara kwevagari, handioni sekunge kuti MP ane simba rekuti angatore munhu kumunza kumba kwake kana kumubatsira, nekuti naye mushandiwo akangofanana naye washandi wasina chavanenge wanacho pamasvondo matatu aya. Saka kuona kwangu kana kuti mubvunzo wangu ndewekuti wamutodi dai vengowa dzikawo zvishoma nenyaya yavo yekuti ndeipi nzira yekugadzirira kuti wasanganidza nepakati newawa wachange wachirumwa nenzara. Zviri pachena kuti wari kubuda mudzimba dzavo havasi kubuda nekuda, asi wari kubuda nekuda kwenzara.
Mangadi vashamari veStudio 7, hai tinotendera nhau dzamunotipa. Hai tirikuchema necheruri chabata nyika iyi, chirwere chekorona ichi. Hai tabatikana tese, ichatikanganisira kurarama. Iko takagara tichitongoraramawo zvinorwadza, chabva chawedzera maronda. Ah, tisi tutangira papi tese. Karamba tinoda tadzigare mudzimba zvishuwa 21 days tichagara, pati zvakaoma zvakadaro chango chingatogara. Asi tino vakawanda vanorama nekutengesa chokwadi, zvamunoziva kuti vakawanda muZimbabwe vanorama nekutengesa nekubuda kunze kwenyika vachidzoka, mabhodha akavharwa. Saka dai hurumende yedu yaingokwanisawo kuita semaita varingotaura kuti ari kuitwa kuno kusouth, yekuti vanotambura vanovamita hafuwe. Saka dai Zimbabwe sezvo yaichirwere chatakadaidzirwa kuna January, ndobasa renyika international disaster. They were supposed to meet people halfway. Wapo ma 5kg oni vachivapo nezvimafutawo vanhu vonda vonzi kwaendamo zvivaromba zvimwewo tsvaka vovega. Saka sei hurumende inoziva mamiriro eZimbabwe. Saka handizivi kuti vati vanhu vazvivharire mumba. Chishuwa chirwere chokuchiona kuna Italy chiri kuuraya. pati ufuwao namu yenga chito wanawaka chito chwani namu kudara mzimbabu mupeza mwenzi vifarile mwotomu ya mamaiti zano wachinda kuna Mozambiki wachinu huda wachinda kupi kupi kwezifarile futi mpasara hei kuchwa kudumbu ni kumsana shuwa government was supposed to meet people halfway hajina baza utumunanu shanda urari rich mwese efa nangu tisezi nyika yangu batsira wani mafaf kiji everyone apeza mwono faruti zifari wemba maoni langu
pamusore makurukota isano remekezwa studio 7 tinokubata zvakanaka tiri kuno kumiri kwamakumba tinotenda zvikuru nemadzoni mashoko atinonzwa munotipakurira asi chatinokurudzira ndechekuti vanhu ngavagare munzimba nekunoo takatovharirwa zvinoti pamwe chingarijusika chirwere ichi chinokuti chapararira ndomanzwa angu andinawo
hapana masoja kaari pamutare hapo nemapurisa papenaronga ngavauye vambovharawo kambani ino vanhu vambonomuri dzavo vatimbogara nomuri dzavo ndofunga zvinhu zvakanaka nekuti hapana vanoda kurwara ivo vakuru vagere zvavo mudzimba dzavo
ndinokukwazisa yama neshamwari kumativi ose akasiyana siyana ndinoti mukai nevanorwara porai Mwari dai vapindira, Mwari udai vatirwira, dai Mwari vagonera. Denda ratadai kutarisana na coronavirus. Izvi zvinoreva kutonga kwaMwari izvi. Zvinoreva basa rose tinoisa mukati meruoko rwake mambo Jesu. Agone kupindira atirwire emene nekuti ndiani simba rinosunungura. Ndiye anogona zviro kwazvo. Hatina uchenjeri nekuti kwazvakabva tiziva sei Mwari ndiye anoziva. Saka ngatingozviisa mukati meruoko rwaMwari, Mwari vatibatsire, Mwari vatigonere zviri kwazvo. Ndinofarisa mhuri yeZimbabwe, ndinofarisa mativi ose akasiyana-siyana. Ndinokwazisai Mr. Mambo Jesu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru wenhengo dzebato riri kutonga remaRepublicans muSenate yeAmerica vaMitch McConnell vabudisa mashoko ekupomera mhosva bato rinopikisa reDemocratic Party vachiti kuedza kupomera mutungamiri wenyika vaDonald Trump mhosva kana kuti impeachment gore rino richitanga ndiko kwakakonzera kuti hurumende itadze kuita basa zvakakwana mukumisa kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. VaMcConnell vati chirwere ichi chakatanga apo bato ravo pamwe chete nehurumende vakange vari mubishi nenyaya yokupomerwa mhosva kwavaTrump. China yakazivisa nezvekushaya kwemunhu wekutanga necoronavirus musi wa11 ndira vaTrump vasati vatanga kutongwa mudare reSenate. Mapfumo nekambo kake vanhu vatema sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Dare redzimhosva rinopa hurumende nekanzuro yeHarare mazuva maviri ekuti vawanise vagari mvura yakachena. Hurumende inoisa parutivi mari inoita mamiriyoni mazana matanhatu emadhora yokubatsira mhuri dzinotambura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.